Matambudziko avarairidzi chigadza pasi mimba yomusikana. Chikurukuru ndechekuti varairidzi vabereki vanotambira mari shoma shoma zvinopawo kuti vatadze kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka pazuva rakadai varairidzi vanenge vachichemawo kuti hurumende ngadzione kuti vana vese vaenda kuchikoro, including vana vavarairidzi. Ende imwe weyo yekuona kukurudzirawo kuti vana vaenda kuchikoro kucreate maopportunities emabasa munyika nokuonawo kuti varairidzi vapiwa mari inokwana. Asiwo tinenge tichikurudzira zvikuru kwazvo kuti hurumende itore responsibility yayo yokuona kuti vana vanoenda kuzvikoro pachena, izvo zvisingazopi kuti vana vavarombo vasare kudzimba.